Vaparadza vanoti vanomira nemashoko avo avakataura pamusangano webato ravo rezanupiyefu kumuvhani kumakonde nemugovera yekuti kambani yeCotton Company of Zimbabwe kana kuti Cotco inofanirwa kupinza vana vemumakonde mabasa kunyange vasina magwaro echikoro sezvinodiwa nekambani iyi. Kambani yeCotco inopa mabasa kuvanhu vane zvidzidzo zvishanu kana kuti 5 all levels. Vaparadza vanoti kunyora kuti kwapinda masaga edonje mangani nekuaverenga hazvidi dzidzo iri kutarisirwa nekambani iyi.
Kunyora kuti bhero rauya munhu aenda bhero 1 ende nekugadha mabhero hakuti kunoda kuenda
Vaparadza vanonzi vakaudzawo nhengo dzebato ravo kuti dziongorore kuti vanhu vose vanopinzwa basa vanofanirwa kunge vachizivikanwa munharaunda. Vakatiwo vana havana kubuda zvakanaka muzvidzidzo zvavo mudunhu remashonaland west nekuda kwechirwere checovid-19.
Kana koto ndepo ese achaitwa makoto vanotora makilasi vana vemunomako asi vangavada kuti hanzi 5 all levels kati 5 all levels inovanovokuma koto teresai kwangu necorona saka hakuna kunyatsopatwa zvakanaka chiiteresai saka inini leaders mukaona pauya kilasi amukomana wamusingasi ini mondiudza because ndakatopedza nevakuru vacho
Mukuru wekambani yeCotco Vapias Manamike vanoti donzvo rekambani yavo kupinza basa vanhu vanogara munzvimbo yavanenge vachiita basa kwete kutora vanhu vanobva kune rimwe dunhu.
Isusu policy yedu sekambani ka we employ people from the area that we are operating from. For example, katiri kumagunje totoemploya vana vekumagunje katazoshaya iko kutozotsvaka vamwe vanobva kunze but we are trying to generate employment from the area where the Cotco is coming from so that maparents vaone kuti pane benefit nekuti magunje anoona kuti vana vavo kuitawo mabasa tati auya operating as a company.
Vamanamike vanoti vanotora vanhu vemudunhu zvisinei nekuti munhu anotsigira bato rezvematongerwo enyika ripi.
No. Is this when you employ people, it's an arm's length to them to advertise everyone, vanhu apply. To that the best people don't employ from political parties, you just employ from the community.
Panyaya yekuti vari kumanikidzwa kutora vasina zvidzidzo zvakakwana vamanamike vati vachaongorora nyaya yacho. Mumwe wechidiki kumakonde anoda kuzivikanwa nezita rekuti Changara anoti hapana chakaipa kuti vana vemumakonde vapinde basa munzvimbo yavo chero pasingashandiswe nyaya yekuti munhu anotsigira bato ripi.
Zvitori right zvakadaro kozi ikoko hakuna vanhu kwagara kuna vanhu ane mapasireits ari hayi kudaro.
Asi sachigaro weboka guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Union kana kuti ZCTU vaPeter Mutasa vanoti mutemo wenyika haubvumire kuti paitwe rusarura munyaya dzemabasa.
Mutemo wenyika weLabour Act hautotenderi kudiscriminata gari wemuZimbabwe maringe nekuti unobvepi, unoera mutupo upi, unonamata sechipi.
Cotco inoti ichange ichivhura nzvimbo dzekutenga donje mumatunhu madiki akawanda munyika nokudaro vachapinza basa vana mabharani vanotakura nekuchengeta mabhera kwenguva pfupi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.